Nhema neraka nakamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatungamiri venyika dzemusadhiki vanoita musangano wechimbi chimbi wepadande mutande wekuziya dambudziko rakonzerwa nechirwere chekorera icho chopararira kuchamhembe kweAfrica. Vaimbove mutungamiri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanopemberera makore makumi mana nematanhatu ekuberekwa vachivimbisa kuti havasati vazorora kushandira ruzhinji. Banga repasi rose reWorld Bank rinoisa Zimbabwe panyika gumi dzine mitengo yezvekudya iri pamusoro-soro. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi emutambo wenhabvu eAfcon kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbove mutungamiri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vapemberera makore makumi mana nematanhatu ekuberekwa vachivimbisa kuti havasi kuzozorora kushandira ruzhinji kusvika Zimbabwe yadzokera kuita nyika inoyerera huchi nemukaka. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 nhasi muHarare, vachamisa vati kana vachitarisa nhoroondo yekwavakabva, vane zvidzidzo zvakawanda zvavawana kunyanya munyaya dzezvematongerwo enyika.
Zvidzidzo zvikuru zvandawana ndezvekuti kazhinji kana muri matongerwo enyika, sirai peukama. Hapafani kuva neruvengo, hapafani kuva nekuvavana, tinofanira kuva vanhu vanowadzana.
Vanofanana mazana. Chechipiri kuziva kuti tifambe tikange tina Mwari wedu. Kana uchida Mwari, unoda vanhu vaMwari. Haugoni kutungamirira vanhu vaMwari usingaziye Mwari wacho. Saka kutsvaka ukama kana uri mutungamiriri naJehovha chinhu chakanaka. Tinonzwa vamwe vanosipochema vachirwadziwa sei achingotipa mavhesi chombo chinodarika kana magrenade.
Vaendererawo mberi vachiti Zimbabwe yava kuzodirwa tsvigiri muchinguva chidiki chinotevera.
Kenani iri pedyo, asi kuti kana usina mhino dzekenani haunzi munhu wayo. Rwendo rwedu rwakanaka zvikuru, vanhu ngavafare. Tiri pedyo, 2023 ndopakapera basa. Asi mufaro uri munyika umu, ndiri kuona vanhu vari kuziva zvinofanira kuitwa uye kuti nyika inofanira kufamba sei.
Asi mumwe wevanotungamira vechidiki muZANU PF vataura ikandishaya, vanoti ivo pedze muchando kana vachamisa vachifunga kuti ndivo vachaendesa nyika ino mberi.
Yavo kana vachiti ndivo vachadimbura Zimbabwe, ayo tinongovabvunza kuti ivo zvavai nedzimba nedzimotikari dzemari yepamusoro vakanunurwa nani kuti vagokwanisa kuwana upfumi huwu? Muchaona kuti vakazviisa pasi peutongi hweZANU PF. Saka kunongovawo kuvinzisa kwemunhu zvacho anenge achirota ari kukundikana kufambisa zvakanaka upenyu hwake hwematongerwo enyika.
VaHebert Chamuka, mutungamiri werimwe bato rinopikisa rePeople's Unity Party, vapowo pfungwa dzavo vachiti havaoni vachamisa vachiine mukana wekusimuka zvekusvika pakuturura nyika kubva mumaoko eZANU PF.
Chamisa ngaabvise Bhaibhiri munyaya dzezvematongerwo enyika. Hakuna munhu asingazivi Bhaibhiri. Vese vari kuadresa ivavo vane svondo dzavo dzavanopinda. Asi kana vachinge vauya kumusangano, vari kuuya kuzoadresswa nenyaya dzepolitics. Tobudisa sei zano mukati menyika, kwete kuuya kuzotiparidzira.
Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaRashwit Mukundu vanoti vachamisa vachiri nemukana wakakura wekukwikwidza vachikunda mune zvematongerwo enyika.
Tinoona kuti vachamisa pangadai paine zvinonetsa seumbimbimboga neudzvanyiriro uri muZimbabwe, asi ndiye mumwe wevatungamiriri vezvematongerwo enyika muAfrica nepasi rese ane ramangwana rakanaka. Vane makore achiri kutarisika, vane ruzivo, vane ushingi, zvinoratidza kuti vakaramba vakabatirira mutungamiriri wamangwana wenyika yeZimbabwe.
Mushure mekubvunzwa kuti vachazivisa riini veruzhinji gwarara vachatora munyaya dzezvematongerwo enyika sezvo vakasiya bato reCitizens Coalition for Change vachamisa vati kana nguva yakwana vachataura nzira yavo itsva. Variko vakawanda vari kuti vachamisa havana urongwa hunobatika hwekurwisana neZANU-PF asi vamwe vachitiwo ndivo vachaita Mozisi achasvitsa vana veZimbabwe kunyika yeKenani. Vachamisa vakabuda mubato ravakavamba reCCC svondo rapera vachiti rakanga rapindwa neZANU-PF nechinangwa chekuriparadza. Kubva kubuda kwavo mubato guru rinopikisa iri pane tarisiro yekuti vachamisa vane urongwa hwekutanga rimwe bato idzva kunyange hazvo ivo vasati vabuda pachena panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vatungamiri venyika dzemusadiki nasi vaita musangano wechimbi-chimbi wepadande mutande wekuziya dambudziko rakonzerwa nechirwere chekorera icho choramba chichipararira kuchamhembe kweAfrica. Vatungamiri ava vabuda nezvisungo zvekurwisa korera zvinosanganisira kushanda pamwe chete mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi musadiki. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Chimwe chisungo chabuda pamusangano wanhasi ndechekuti nyika dzemusadik dzinofanira kushanda pamwe chete pazvirongwa zvekutenga nekubaya nhomba yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Vatungamiriri ava vaitawo chisungo chekuti paunganidzwe mari yakawanda iyo inofanira kuiswa muzvirongwa zvekuwanisa vanhu mvura, zvimbuzi neutsanana nguva dzese. Vachitaura pamusangano wanhasi uyu mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati Zimbabwe yatove neurongwa hwekupedza korera hunosanganisira kuwanisa vanhu mvura yakachena.
This roadmap includes a detailed plan to revamp water and reticulation systems.
Urongwa uhu hunosanganisira kuvandudza mabasa ekuwanisa vanhu mvura yakachena pamwe nekuona kuti vane utsanana nguva dzose.
Vaenderera mberi vachiti Zimbabwe yakatoumba komiti yedare makurukota iri kushanda nemasangano akasiyana-siyana mukurwisa korera uye vatiwo zvakakosha kuti nyika dzizvigadzirire mishonga yadzo.
They bid to locally produce cholera and other vaccines.
Tinofanira kugadzira mishonga nenhomba yekorera kuti tive neutano hwakanaka.
Asi vagari maguta akawanda munyika umu mapararira chirwere ichi havasi kufara vachiti hurumende haisi kupa makanzuru mari inokwana kuti awanise vanhu mvura yakachena nekutakura marara nguva dzese kuti vanhu vasabatwe nekorera. Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari muHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti dambudziko rekorera rinope kana hurumende ikaita zvinodiwa.
Haisi kuita zvinhu zvinopedza dambudziko rekugadzirisa nyaya dzemvura kana dzemasuweji.
Vaimbo vegurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Matsorera vaudza Studio 7 kuti hongu zvabuda mumusangano weSADC zvakanaka asi zvinoshanda chete kana nyika imwe neimwe ikaita zvinodiwa uye vati Zimbabwe iri kutadza kuita zvinodiwa kudzivirira kupararira kwekorera.
Zimbabwe inofanira kusevenza zvinoda kuitwa zvinozivikanwa. Tofanira kupa vanhu mvura yakachena. Tofanira macities edu ese mawaterways avahasi kukwana kusapudaya mvura kuvanhu. Ndopane dambudziko rokutanga. Zvokuti nemultisectoral task force hazvina nebasa rese because tiri kudiwa apa chinozivika.
Imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezveutano vachimirira hwange Central National Assembly vaDaniel Molokele vaudza Studio 7 kuti zvisungo zvaitwa nevatungamiri veSADC zvakanaka chose. Uye separamende vachaita zvese zvavanokwanisa kuti hurumende itevedze zvisungo izvi.
Uye isusu senhengo dzeparamende basa riri ngekuti tione kuti kana kwakusvika pachinhanho chokuti vaakuimplementa toita vachidokutoona kuti vanogona kutevedzera zvavachenera nati vachazvitikati vanhu vekusadhaka vabatsire vataurayo nekorera.
Korera chirwere chinokonzerwa netsvina uye bazi rezveutano munyika pamwe nemasangano akaita seWorld Health Organization vari kukurudzira vanhu kuti vageze maoko nekumwa mvura yakachena pamwe nekusaungana-ungana. Izvo zvinonzi zvinokonzera kupararira kwechirwere ichi zvakanyanya. Veruzhinji vari kukurudzirwawo kuti vageze maoko pamwe nemichero vasati vadya uyewo kuti vaitewo bandiko ravo mukuona kuti vadzivirira chirwere ichi. Musangano wanhasi wadomawo mutungamiri weza Zambia vaakainde chilema sakorera champion kuti vatungamirire mabasa ekurwisa korera musate. Musangano uyu wapindwawo nemasangano akaita seAfrica Center for Disease Control and Prevention, Africa CDC, World Health Organization, United Nations Children's Fund ne World Food Program vanhu zvuru zana nemakuma sere nezvisere 188,000 vakabatwa nekorera vanodarika zvuru zvitatu 3,000 vakaurawa nayo munyika sere dzemusadek kubvira munandira gore rapfuura. Nyika idzi dzinosanganisira nhanhatu dzine chirwere ichi pari zvino dzinoti Republic of Congo, Malawi, Mozambique, Tanzania, Zambia neZimbabwe. MuZimbabwe kusvika nezuro vanhu zviri makumaviri nezana nevashanu 22,105 vainge vabatwa nedenda uye zana nemakumaviri nemumwe 429 vanofungidzwa kuti vakafa nechirwere ichi kubvira pachakatanga gore rapfuura. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mangwana vanhu varumatu nomatanhatu anoti Pelanda Bashabalala, Mukoba North, Chegutu West, Zvimba East, Seke neGoromonzi South vachange vachipinda musarudzo dzekutsvaga vamiriri vedare reparamende kuchitiwo matunhu gumi nemaviri achipindawo musarudzo dzekutsvaga makanzura musarudzo dzemabi elections. Izvi zviri kuuya panguva iyo dare rehigh court nhasi rapa mutongo unorambidza vamwe vanodarika makumi maviri vaida kukwikwidza musarudzo dzeparamende vari pasi pebato reCCC. Mutongo uyu unotsigira chikumbiro chakanga chaiswa nevari kuzviti ndomu vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru webato reCCC vasengeso chavangu chekurambidza nhengo idzi kuti dzikwikwidze dzichishandisa zita rebato reCCC. Sarudzo idzi dzinotarisirwa kupa bato rezano PF mukana wekuti iwane zvigaro zvinoipa masimba ekuwandudza bumbiro remitemo pamadiro kana kuti 2/3 majority muparamende. Izvi zvinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika zvichaomesera vana veZimbabwe sezvo zano PF inenge yakungoita madiro ajojina pakudzika mitemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzesarudzo vari mukuru wesangano reZimbabwe Election Advocates Trust vaIgnatius Sadziva.
Sarudzo dzemabi elections dzatikatarisana nadzo zuva remangwana tingati dzakafanana nekutungana kwembudzi naizvozvo hadzina zvadzinonyanya kureva nekuti sarudzo isusu takatoita sarudzo kare mugore ra2023 mwedzi wanyamavhuvhu. Tingati sarudzo idzi dzazokonzereswa nekudzingwa dzingwa kwakanga kuchiitwa nhengo dzeCCC kwokudzingwa veruzhinji kwavanoona kusina maturo kuri kushonyororwa kwekodzero dzavo. Saka sarudzo dzemangwana idzi kutotamba nemari.
Saka idzo mari dzinodiwa kuita sarudzo idzo dzidzi dzinobhadharwa nani?
Sarudzo idzi dzinodya mari zvisina maturo dzinoda kutobhadharwa futi nenyika yeZimbabwe iyo yatoti taxpayers money. Vana veZimbabwe vacharamba vachitsunyiwa ma15% aya anoramba achivatsunya pane kuti anoshanda zvine musoro achanonga achinoshanda musarudzo dzisina maturo idzo dziri kushonyorera kodzero dzevanhu.
Ngatitarisei papapo kukunda kwezanu PF kwochirevei takatarisa dare reparamende.
Zanu PF yakanga patikabuda muelection ya2023 yakanga isina two-thirds majority mudare reparamende iyo inova pasimba rekuti vachinje mutemo. Saka takatarisana nesarudzo dzemangwana zvinotaridza kuti zanu PF chanokunda nekuti akari mukuru webato reCCC vaadvocate Nelson Chamisa vakatosiya bato iri. Saka zvichakonzera kuti vatsigiri vavo vaore mwoyo vazhinji vacho vasabude kunovhota.
Tinonzwa kuti vamwe vaakutopinda vakazvimiririra vamwe havachakwanisi kupinda. Pachine zvingaitwa here nematare panguva ino zvingachinja mafambiro achaita sarudzo mangwana?
Pari zvino matare haachina zvaanogona kunyanya kuchinja takatarisana nezuva remangwana kunyange zvazvo vachikwanisa kupa mitongo yavo asi munozviziva imimi kuti maballot papers akatogadzirwa kare mazita atovapo. Saka chero matare akazopa hayo mitongo yavo hazvichina zvazvichanyanya kubatsira nekuti zuva ramangwana ratotarwa kuti pane sarudzo mangwana.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzesarudzo vari mukuru wesangano reZimbabwe Election Advocates Trust vaIgnatius Sadziva vari paRunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Banga repasi rose re World Bank rakaisa Zimbabwe panyika gumi dzine mitengo yezvokudya iri pamusoro soro mupasi rose. Mugwaro raro resvondo rino rinotarisa mamiriro enyaya dzechikafu munyika dzose re Food Security Update. Banga iri rakaisa Zimbabwe pachinhano chechitanhatu panyika gumi idzi. MuAfrica muine Egypt neMalawi idzo dziri pamusoro peZimbabwe, kuchitiwo Burundi iyo iri pachinhano chechisere pasi peZimbabwe. Izvi zviri kuuya panguva iyo veruzhinji vari kuchema nemitengo yezvekudya munyika yavanoti yakwira zvakanyanya, uye panguva iyo hurumende yadzosawo mitero pazvinhu zvekudya zvinobva kunze kwenyika, zvizhinji zvacho zviri zvinhu zvinodiwa neveruzhinji zuva nezuva.
Urombo kukuzivisa iva tereri kuti kutanga musi wa12 kukanzi tinenge tisasati fenyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona nende vele zvinotanga na7 manheru tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Motokari yanga yakatakura gas yaputika yakakonzera moto wapisa dzimba nezvitoro muguta guru reKenya reNairobi nhasi, zvakuwadzisa vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi manomwe uye kuurayisa vamwe vatatu, paine tarisiro yekuti uwandu hwevanhu ava hunogona kukwira. Mutauriri wehurumende vaIsaac Mwaura vati vagari vane chitsama vanogona kunge vakanga vari mudzimba dzavo pakasvika moto uyu usiku. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakashandisa masimba avo kudzika mutemo unopa zvirango kuvanhuwo zvavo vari kutsigira mhirizhonga yezvizvarwa zveIsrael kuzvizvarwa zvePalestine muWest Bank. Mutemo uyu unobata pfuma iri muAmerica yevarume vana vanove zvizvarwa zveIsrael vari kupomerwa mhosva yekupesvedzera nekuva nechekuita mhirizhonga iyi. Vanhu vakawanda kumaruwa vari kuwana raramo kubva mukurima kana mukuchera zvicherwa zvakaita segoridhe nemangoda, asi sezvakataurwa nevakuru kuti chakupa ronda chati nhunzi dzikudye, zvinonzi mari iyi yaunza matambudziko mumatunhu akawanda sezvo vamwe varume vachinzi vave kukwezva vanasikana vasati vabva zera vachiita zvepabonde navo. Izvi zviri kukonzerawo matambudziko akawanda. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yakaitwa nebazi rinoona nezvechirwere cheHIV and AIDS munyika reNational AIDS Council kana kuti NAC yakaratidza kuti matambudziko anosangana nevanasikana kumaruwa anosanganisira kukurumidza kuita zvepabonde, kukurumidza kuroorwa, kubata zvirwere zvepabonde uye kubata HIV and AIDS. NAC yakatanga chirongwa cheSister to Sister chinodzidzisa vanasikana nezvekukosha kumuviri yavo, kuziva kodzero dzavo nekusaita zvepabonde vachiri vadiki senzira yekuderedza matambudziko ari kusangana nevanasikana. Mumwe musikana wechidiki ari muchirongwa cheSister to Sister aizvichuma wekumuguza mudunhu reMatebeleland North anoti chirongwa ichi chakamudzidzisa kukoshesa muviri wake uye kuziva kodzero dzake semwanasikana achiti ave kukwanisa kuzvimirira ega panyaya dzepabonde nekuda kwedzidziso yaakawana.
Takachidzidza semasikana tozvichengeta sei.
Mumwe musikana wekwazvimba mudunhu reMashonaland West, Susan Katio, anoti akadzidza kusanyengedzwa uye kuramba mari dzavanopiwa nemakurukoza egoridhe ari munzvimbo yavo. Mushandi weNAC mudunhu reMashonaland West anoona nezvezvirongwa kana kuti program officer vaDevson Mambudzi vanoti chirongwa cheSister to Sister chinodzidzisa mwanasikana kuzvikoshesa pamwe nezvakaipira kutanga bonde munhu achiri mudiki
vodzidziswa nema issues okuyaruka kwemwana sikana so that muupenyu vanova vana vari empowered neinformation zvoinkriza update yefamily planning nekureduza HIV and AIDS nezvirwere zvepabonde naSTIs.
Vamambudzi vanoti zvikwanisiro zvekufambisa kuenda kunzvimbo dziri kure rimwe rematambudziko ari kusanganikwa nawo nevanodzidzisa vasikana ava.
Amendozi edu vava kufamba nzvimbo dzakareba mumaruva.
Mumwe ane kambani yekuchera zvicherwa muzvari chedza Chipangura vanoti vanochera zvicherwa vakawanda ndevechidiki vari kuita dzungu nemari izvo zvinoita kuti vaite zvepabonde nevanasikana vachiri vadiki.
Vanasikana vapera kuita bonde vachiri pwere nevakomana nevarume vanochera mumasango umu nokuda kwenhamo vanoronzerwa nezvimari zvinobatsira pakuchera.
Muzvari Chipangura vanotiwo vanakomana vechidiki vari panjudziwo huru yekutapurirwa zvirwere nemadzimai echikuru anotengesa bonde mumasango munenge muchicherwa zvicherwa.
Chana chidiki choto kunoona tichitsakawo mumabhawa imomo vakadzi vakuru vekuchirana navo. Vanochirana navakadzi vakuru vaya sechida mukadzi uya ari kukuru uya ari pamapiritsi kana kuti ari kutodifota haasi kunwa mapiritsi ake zvakanaka chirwere chochibatira kuti vana tudiki tuya.
Dambudziko revanasikana iri rakaonekwawo neboka replan international iro riri kuyamura vana vasikana vanosvika mazana matatu pagore kubva kumatunhu ose ari kumaruwa. Mutauriri mubazi rezveutano munyika vadonald mujiri vanokurudzira mamwe vemasangano akazvimirira kuti vayamure nekutsigira mabasa ari kuitwa nemapazi ehurumende kuchengetedza vanasikana nevanakomana.
Ende tikuzvitoti titotenda avo vanoshanda navo neavo vanoda kuzosvira kubatsira saiwa vanokwanisa kubatsira zvichitienda nemaringe nemutemo wenyika kuti vanobatsira nenzira dzii.
Gwaro reongororo yakaitwa nebazi reUnited Nations reUnited Nations Population National Assessment Pregnancies Report rinoti musikana mumwe chete pavasikana gumi anobata pamuviri uye zvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50% vanenge vasina kugadzirira. Zvimwe zvakabuda paongororo iyi ndezvekuti pamadzimai churu chimwe chete nemazana mashanu ane makumi matatu nevaviri kana kuti 1532 akafa achibatsirwa zvikamu makumi maviri nezvishanu ainge asati asvitsa makore makumi maviri nemana ekuberekwa kana kuti 24. Vamambudzi vanoti kusister to sister vasikana vanosvika makumi maviri kana kudarika vanoumba chipoka chavo icho chinodzidza zvidzidzo zvinosvika makumi mana nezvishanu pagore pasi pemudzidzisi kana kuti mentor. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo makwikwi eAfrica Cup of Nations kuIvory Coast ari kuenderera mberi achipinda mumakwatafainari atanga nhasi. Paine mutambo pakati peAngola neNigeria uyo uchiri mangange 0-0. Democratic Republic of Congo neGuinea dziri kutarisirwawo kutamba usiku hwanhasi kuchiti mangwana, Ivory Coast neMali dzichisanganawo manheru dzichizoteverwa nemutambo wakatarisirwa newakawanda pakati peCape Verde neSouth Africa. Mukuziya nezvemitambo iyi, Marvelous Musanganya weStudio 7 abata murayiridzi wechikwata cheSimba Bora. Tonderai ndiraya.
Tangaregainditi ini ndakazvimirira ndakanga ndakaisa mari yangu pachikwata cheNigeria kuti ndiwo chichasimudza mukombe cheNigeria pamwe nemorocco. Zvino morocco yakabuditswa nechikwata cheSouth Africa, Nigeria ndo yasara iri kutamba mitambo wanhasi wandikutarisira kuti uchange uri mitambo wakati womei chikuru ndo iri kutarisirwa kuwina pamatimu zaatsara asi tichitarisawo angola angola yacho yakasimba hapana achimbofungira kuti ichasvika kwayakasvika ikoko makota final nekuti haina vatambi vanonyanya kuzikanwa zvikuru saka vari kutamba vakabatana sechikwata saka izvozvo izvo zvichaita kuti Nigeria ishaye mufaro asi nenyaya yekuti Nigeria itimu hombe inogona kubudirira asi tikatarisa mitambo yavakatamba mwaka yapfuura iyi mitambo yacho yanga zvibotwa zvacho zvainge zvisina kunyanya kuwanda zvikuru kunyange zvazvo Nigeria yaikunda asi pavari kusangana makwikwi mutambo watinoti muchirungu tournament hazvizivikani zvinoitika vachatanga mitambo iyo vakaenzana asi ndinotarisira kuti Nigeria izokunda.
Tombotarisa mutambo weDRC Congo neGuinea munoona uchizofamba sei mutambo uyu?
Ndakatarisa mitambo yavo matimu maviri iwayo yakangofananawo nechikwata cheangola sekutaura kwandaita hakuna vatambi vazhinji vanonyanya kuzikanwa vari kutamba vachibatsirana pamwe chete sevatambi saka izvozvo zvinoita kuti yatoti pachirungu teamwork vanobatsirana zvikuru zvakanaka zvinozoita kuti vawane maresults inyika mbiri dziri kusangana dzinotamba zvakafanana saka mutambo iwoyo kuona uchinetsa sekuonawo kwangu kuona kwangu ndiri kuona mutambo iwoyo wanetsa wazoenda kuextra time maringe pamwe unozopedzisira wakumapenalties asi nekuona kwandakaita ndoona kunga dhini ichaenderera mberi ndakaona kunga vanotamba zviri nani kupfuura chikwata chedrc.
Uyu anga ari murayiridzi wechikwata chesimba bhora. Tonderai ndirayo achitaura naMavelous Mushanganya wewe Studio 7 ari muHarare. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino nhasi tine hurukuro nemuimbi anoimba misambo yakasiyana siyana anonzi ndinodzokorora anonzi Tendai Chimombe. Uyu anoye mwanasikana wemuimbi aive nemukurumbira akaimbawo regai tinzwa achizvitsanangurira.
Tinotenda zvikuru neunomukana wamandipa. Zita rangu nditendai Chimombe mwanasikana wa the late legendary James Chimombe. Ndakaberekerwa paHarare Hospital uye ndiri dangwe mumuri medu.
Tingati here kuimba uku inhaka yamakasirwa nababa wenyu?
Mukoma Jonga, handingati ndiri kugara naka nekuti mumwe nemumwe ane maimbiro ake, ane maitiro ake, ane chipo chake. Saka kana ndichimba masongs ababa ndinenge ndisingaimbe ndichiti ndiri kugara naka, asi kuti ndagara nditoriwo muimbi kubvira ndichiri mudiki ndaingofarirawo zvekuimba. Nanhasi ndichiri kungoimba. Ndinoimba masongs angu uye nemasongs ababa kumashows andinoita.
Hazvina kukunetsa iwe here kuti munge muchicherechedzwa mune zvemumhanzi tichitarisa mbiri yakanga ina baba wenyu James Chimombe?
Pandakatanga kuita zvemumhanzi hazvina kumbondinetsa kutanga nenyaya yekuti ndakanga ndagara kare ndine mubereki aiita mumhanzi uye wandaiona achiita zvemumhanzi nguva nenguva. Saka hazvina kundinetsa kana kunyora masongs kana kuimba kwacho kana kuperforma hazvina kumbondinetsa nekuti ndaingoita zvavaiitawo. Uye music ya James Chimombe yakanga yakagashirika muvanhu. Saka even mashows andinoita vanhu vanouya vaimufarira, vanouya vachiatenda mashows atinoita.
Matambudziko apa amuri kusanganawo nawo semuimbi?
Koma Jonga, iko zvino makore atakurarama aya muimbi anofanira kuzvisponza pabasa rake. Zvangofanira nekuti kana uchinge watanga business rako woinvesta mari mubusiness rako. Saka ndiwo machallenges iwayo atinosangana nawo sevaimbi kuti panenge pachida mari yekuti ukwanise kuita project yauda kuita yetomboten album rauda kubuditsa uro even masingles auda kuita. Asi unoona kuti zvese zvinenge zvichida kufainenswa newe muimbi. Zvasiyana nekare kwekuti kwangu nemakambanizi aiirekodha vaimbi vana grama, vana ZTMC, nevamwe vakadaro.
Muri kuakunda nenzira ipi matambudziko aya?
I was fortunate enough ndakawanawo basa randiri kushanda. Klasi uyu ndiri kuzama kuda kutanga kuti muna projects tinongondipawo ka financial muscle kaya kukuitisa kuti ndikwanise kurekoda music yangu.
Mava nenziyo ngani dzamatsikisa kusvika pari zvino?
Ndine album ne several singles dzandinadzo.
Shoko ramungasiyira vatereri pane inonguva.
Ndinoda kuti kuvatereri vedu tinotenda zvikuru nekufarira.
Tinotenda manzwa kubva kumuimbi tendai Chimombe. Musakangana wachirongwa chelive talk apa tiri kutarisa zviri kuitika mapato anopikisa pamwe neby elections dziri komangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Sokuinzika December ba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 2 Nhlolanja 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, obe ngumkhokheli we-TCC osanda kuchiya lesi sikhundla umnumzana Nelson Chamisa uthakazelele iminyaka yakhe yokuzalwa engamachumi amane lasithupha 46 namuhla ethembisa uZulu ukuthi uzaphenduka kwezombusazwe. UZulu ezigabeni eziyisithupha uyavota kusasa ukhetho lwama-by-elections olokudinga abameli bedale lephalamende abatsha kulandela ukuxotshiswa kwalabo ababekhona be-TCC ngumnumzana Sengezo Chabango. Inhlanganiso yomanyano wamazwe asezansi ye-Afrika e-SADC iqhube umhlangano wokuhlaziya udubo lwekholera oluhlasele amazwe agoqela iMozambique, Tanzania, Zambia leZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Obe ngumkhokheli we-TCC osanda kuchiya lesi sikhundla ngemva kokukhalala ibandla lakhe umnumzana Nelson Chamisa uthakazelele iminyaka yakhe yokuzalwa engamachumi amane lasithupha 46 namuhla ethembisa uZulu ukuthi uzaphenduka kwezombusazwe aqhubeke ngomzabalazo wokukhipha iZANU PF embusweni ukuze athuthukise impilo kaZulu. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma lezathe lezindaba ze-Studio 7 e-ofisini yakhe eHarare, uChamisa uthe ukuchiya kwakhe isikhundla sokukhokhela i-CCC kumnikeze ithuba lokuthi acabangisise ngekusasa lakhe njalo alungiselele ukuphindela kwezombusazwe eselomhlakandlela ocacileyo okumele awulandele ukuze akhiphe uhulumende we-ZANU-PF.
It's coming, and I can tell you that we are fully aware of the anxiety, but you know, you also need to understand that at times it's not necessarily about Nelson Chamisa the person. It's about the people. You know, people make the mistake of thinking that I do things as an individual. No, they are forces.
UChamisa yena okhalele ibandla lakhe waphuma kulo ngeviki edluleyo esithi selingenwe izimpehlane zeZANU-PF uthe abantu kumele bambekezelele esithi isikhathi sokuthi athathe umbuso kumongameli Emmerson Mnangagwa leZANU-PF sesisondele. Uthe yena uthembele kuNkulunkulu hathi lokho akutshelwa ngabantu ebuza iStudio 7 ukuthi uzakwazisa nini abantu ngalokho azakwenza loba ukusungula ibandla elitsha. UChamisa kathandanga ukuphumela egcekeni.
You know, I would take you back to the Bible. Whenever God is about to bless a nation, to bless a people, they are forced to separate from certain of their, you know, comfort zones.
Abahlaziya ezombusazwe bathi kuza kuba nzima ukuba uChamisa asungile ibandla elingcono kulele CCC ngoba ukhanya engubaba ohlala ebaleka echiya abantwana bodwa. Kungangena inyoka ngekhaya, nanku wabalekela iMDC Alliance ezesiyabumba iCCC yona aseyikhalele njalo ngemva kokuyihluthunelwa ngumnumzana Sengezo Chabangu. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Thedi Ncube osebenza lenhlanganiso ye Leaders for Africa Network.
Inkulumo kaMnuchamisa nje kayisethusi yinkulumo endala kaqala ukuyikhuluma ngomnyaka esuka kuMDCT wakhuluma inkulumo yona leyi esuka kuMDCA wakhuluma inkulumo yona leyi sesuka kathesi kuCCC ukhuluma nale inkulumo uza lapha khona uzasuka futhi uzakhuluma inkulumo yona leyi
amazi kaNcube asekelwe ngumnumzana Vekezela Gumbo owenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute.
Indaba yakhe ukukhala ukuthi ezibayi zikahulumende ziyangena ayimelanga ukuthi asiyikhayelanga ukuyizwa ikhulunywa ngulida kwelizwe ngoba ilizwe li-operator njalo. Ilizwe eliphilayo kumele ukuthi even isikolo kungabi lesikolo esinga-infiltratwanga esingangenwa izibayi ngoba ngumsebenzi wabo.
Kodwa omunye njalo ocubungula ezombusazwe umnumzana Herbert Chamuka owebandla le-People's Unity Party uthi uChamisa usethole izifundo eziningi selokhu eqala ezombusazwe ngakho uthi ulakho ukwenza ngcono engabumba ibandla elitsha.
Unesipho sekukhokhela isipho sekukhokhela ilizwe leZimbabwe ukuba upresident or umongameli ngoba uChamisa since 2018 ewina iparlamente nepresidential.
Kulekho ungakhunga lokuthi uChamisa uzasungula ibandla elitsha elizaba lombala oluhlaza okwesibhakabhaka ukulandela ukuconjwa kwamahhofisi e-CCC ngalumbala ngabasekeli bakhe koBulawayo. Kodwa yena walile ukukhuluma ngokuthi uzasebenzisa lumbala yini engabumba ebandla elitsha lanxa nje ebegqoke iyembe lombala lo ekhuluma lentatheli zindaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
UZulu ezigabeni eziyisithupha uyavota kusasa kukhetho lwama-by-elections olokudinga abameli bedale lephalamende abatsha kulandela ukuxotshiswa kwabo ababekwalaba ababekhona be-CCC ngumnumzana Sengezo Tshabangu. Umthethwandaba we-High Court walile namuhla ukuvumela amanye amalunga e-CCC edlula amathumi amabili ukuthi ancintise kulolu khetho. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba.
Ukhetho lwakusasa luza kwenziwa ezigabeni ezibalisa iPhelandaba Tshabalala, iMkhoba North, iChegudu West, iZwimba East, iSeke laseGoromonzi South. Ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi isilungele ukuqhuba lolu khetho lapho ibandla leZANU-PF elikhangelelwe ukunqoba ngoba amalunga ebandla leCCC ebelisekelwa ngumnumzana Nelson Chamisa yena osephume kuleli bandla eyalisiwe ukuncintisa yimithethwandaba ngemva kokuvinjwa ngumnumzana Sengezo Tshabangu yena ongunobhala jikelele weCCC. Lokhu kutsho ukuthi abazancintisa kusasa ngabecele leCCC elisekela uTshabangu abenzana uPF kanye lamalunga azimeleyo. Iningi lithi kusobala ukuthi ibandla leZANU-PF lizanqoba kusasa okuzadala ukuthi lithole izihlalo ezenelayo ePhalamende ezilipha amandla okuguqula imithetho kanye lesisekelo sombuso welizwe santando i-2/3 majority. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Maluba Mhlaba usola amabandla aphikisayo ngokulwisana wona wodwa ikakhulu eleCCC.
Instead of the opposition parties now in Zimbabwe ingenye indlela imamvemve okungadala ukuthi izano icime ithola i-2/3 majority.
Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Efi Ncube naye uthi ukhathazekile ngezombusazwe elizweni njalo uthi ngabe umthetho wokuxotshisa amalunga ePhalamende uyaguqulwa.
Isiqakathekileyo ukuthi kulungiswe indaba lezi zama-recalls lapho konke kube yinto ezakwenza ukuthi kube lula ukuthi abantu beZimbabwe bavumelane ukuthi indlela yokusebenza kuyiwa phambili yiphi.
Kodwa kulabanye abakhanya beledlabuzane lokuyavota kusasa abafana nesakhamuzi sePhelandaba Tshabalala umnumzana Moses Moyo.
Hayi, mina ngihambile sibili ngihamba ngachecka ilizwe lami u-water roll, hayi likhona kuhle sibili. amalungiselelo okuyavota hayi selungiselele kuhle sizahamba kusasa siyevota.
Isikhulumeli secele le-CCC elisekela uChabangu umnumzana Alfred Dzirutwe uthe sebelungiselele ukuyavotela amalunga abo kusasa.
Sesilungiselele njalo ngathi izolo abantu bebematasatasa beyenza ama-carallies.
Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Farai Maratira naye uthi sebelungele ukuya kukhetho lwama-by elections ukuze babe namalunga amaningi ePhalamende njalo bathole i-2/3 majority.
Zanu PF, we're looking forward to tomorrow's elections. We are expecting nothing but a resounding victory.
Kunje uZulu wakobulawa uthi udanile kakhulu ngokudabuka phakathi kwebandla le-CCC ngemva kokuxotshiswa kwamalunga aleli bandla ePhalamende lakumakhansili nguChabangu okwenze umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa wagcina ekhalala ephuma kuleli bandla esithi selingenwe zimpehlane. Ukwaliswa kwamalunga e-CCC ebikhokhelwa nguChamisa e-High Court ukuthi ancintise namuhla yinto esolwe kakhulu ngabaningi. Igqwetha le-CCC umnumzana Ngqobani Sithole uchasisa kabanzi ngalesi sinqumo.
Kukamos Shibaya labanye bakhe amabizo abo asekhitshiwe ku-ballot ngakho-ke amhlophe kulaba ababekhona njengoba wonke umuntu ekhona ku-ballot yabe expect ukuthi kusetshenzwe.
Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe asemhlukweni nangezansi yezwekazi le-Afrika ye-SADC iqhube umhlangano enkundleni zokuxhumana ezebulenjini wokuhlaziya udubo lomkhuhlane wesihudo se-cholera osubhahile emazweni agoqela iMozambique, Tanzania, Zambia leZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ongenele umhlangano uthi kuqakathekile ukuthi amazwe awe-SADC asebenzele ndawonye ekulwiseni lomkhuhlane.
Laloba kulenhlelo eseziqhutshiwe, sikubona kuqakathekile ukuthi sithuthukise ukusebenzela ndawonye phakathi kwamazwe ethu, ikakhulu ngalesi sikhathi sikhangelane lobunzima bokuguquka komumo womkhathi, ukuswelakala kwamanzi, ukuthwalwa kwengcekeza kanye lokuhlanzeka.
Welekelele ukuthi iZimbabwe isiqinisa umsebenzi wokumelana lalomkhuhlane ukuze uphele elizweni okhokhelwa yikomiti elenkokheli yengatsha zikahulumende ezithiyeneyo.
In the case of Zimbabwe, we developed a mount sectoral cholera elimination roadmap.
EZimbabwe sathatha amanyathelo abalulekileyo aveza ukuthi sizalwisana njani le-cholera. Amanyathelo la agoqela inhlangothi ezithiyeneyo njalo alenhlelo zokuthuthukisa ukutholakala kwamanzi nokulahlwa kwengcekeza.
Roadmap includes a detailed plan to water and filtration systems and increase sanitation coverage.
Umgcinisihlalo wekomiti yedalela ePhalamende obona ngezempilakahle umnumzana Daniel Molokeli uthe baza akhuthaza uhulumende ukuthi alandele izinqumo ezithethwe yilo mhlangano.
Ophombe izinqumo abaphumelazo bangaphonkuzenza kuma-summit kodwa baqhubele phambili amazwe nabo bazilandele. So kungumlando wethu ukuthi njengathi ngapha edaleni le-parliament leZimbabwe siqinise ukuthini uhulumente uzalandela izinqumo lezi kwenza ukuthi i-cholera ingabulali abantu eZimbabwe abaningi.
Ukansila ka-Ward 9 ngobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho uthe kule ndingeko ukuthi uhulumende afake eceleni imali yokulwisana lomkhuhlane lo kulandela isinqumo se-SADC esokuthi kwengezwe imali zempilakahle emazweni akulomhlubulo.
Imali yinto eqakathekileyo and ukuthi abantu bezethola impilakahle besizwa kungaba kusezibhedlela, kungaba yikuthenga ke sithi ngama-disinfectant, isepa ini ezivikela ke ukuthi umkhuhlane lo ungamametheki. oru labo ke abasebehlaselwe ngumkhuhlane lo bekwaniseke ukuthi bethole ke esithi healthcare medication.
Umhlangano lo ongenwe ngamazwe alichumi lanhlanu agoqela eSouth Africa, Angola, Zambia, Namibia, Botswana lamanye uphumele ezinqumo ezimbalwa ezigoqela ukukhuthaza ukusebenzela ndawonye kwamazwe la ukuthuthukiswa kwenhlelo zokuhlaba amajekiseni okuzivikela ama-vaccinations, ukumisa ukumemetheka we-cholera ngokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo lezinye inhlelo. Inhlanganiso ezithi i-World Health Organization, Africa Center for Disease Control and Prevention, United Nations Children's Fund, UNICEF, Le World Food Program, WFP, lazo zingene lomhlangano. Uhlangothile ezempilakahle izolo lubike ukuthi umkhuhlane lo ucatshangelwa ukuthi usubulele abantu abangamakhulu amane lamachumi ayisishiyagalolunye 492 kusukisela ngesikhathi uqhamuka nyakenye.
Yayiyesingathi ibhaskithi lesabrigini bed basket lesi-Africa, kusitsho ukuthi khona ukulima kwethu i-production yethu yayephansi owakusebenzisa.
Ibhanga elikhulu lamazwe omhlaba ele World Bank lithi iZimbabwe ngelinye lamazwe alichumi alokudla kulentengo ephezulu kakhulu emhlabeni jikelele. Amanye alamazwe agoqela eLanjetina, Egypt, Vietnam, Palestine, Malawi, Lebanon, Burundi, leTurkey. Lumbiko uza ngesikhathi uhulumende weZimbabwe azise izolo ukuthi usewuyisele umthelo we-import duty phezu kwempahla lokudla okuthengwa phandle kwelizwe. Ingcwethi kwezonoto zithi lokhu kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yezinto lezi. Sixoxe lenye yalezi ngcwethi uMnumzana Rejoice Ngwenya ngodaba lolo.
IZimbabwe yayiyesingathi ibhaskithi lesabrigini bread basket lesi-Africa, kusitsho ukuthi khona ukulima kwethu i-production yethu yayephansi owakusenelisa ukuthi sithengise udla kwethu ngaphandle kwelizwe, sizuze imali yangaphandle kwelizwe, sibe ne-access lapha eZimbabwe. So okwakhathesi njengoba imali yethu amadola yethu eZimbabwe esengasaqinanga, kusho ukuthi sisebenzisa imali yangaphandle ukuthenga izimpahla, i-equipment yokusebenzisa ukulungisa ukulima ukudla kwethu. Yothwa ithi khona ngesikhiwa import push inflation, ukwenza kwenza ukuthi ukudla kwethu kudule singenelisi ukulima ukudla kule ntengo ephansi.
Inxa sikhangela amazwe wonke la, singathi kule common denominator yini? Kukhona okukodwa okwenza ukudla kudule kakhulu kulawa mazwe yini okufana naye emazweni wonke la?
Ungazinandelele ama-policy imithetho yakhona, izabona ukuthi amazwe wonke la akhulunywayo kulemithetho eminingi eqondane lokudla, ama-regulations. So ngesikhiwa sithi khona is the most regulated economy in the world. Imithetho yakhona yenza ukuthi large scale investment eqondane lokudla ibe phansi, ngoba abantu abafaka imali ku-agricultural production bayesaba imithetho yakhona. Imdibaniso engakunika wona mfowethu ukuthi abalaleli bayazi ukuthi i-GNB yethu letha khona yethenga okudla. Ekuthengeni kwakhona bazatshela abantu abalimayo ukuthi imumbu wenu ngifanele liwuthengise kithi njenge-GNB ye-$200 ye-ton. Kodwa bona bekwazi ukuthi umumbu uyathengwa e-Zambia nge-150 i-landing price. Yabona ukuthi imithetho i-regulation yenza ukuthi ukudla kudule.
Akusiphe umzekeliso wentengo yezinto ezimbili ezintathu ezidulayo lokuthi lokho kulomthelela bani empilweni kaZulu?
Ngizakunika umzekeliso weZambia ukuthi iZambia i-petrol kumbe amafutha abawathengayo, ngoba amafutha yiwo andise ukukhweza ama-cost e-production. Ungazibona ukuthina i-petrol yethu ngedizel yethu sithenga nge-$1.65 or $1.50. Kodwa ama-Zambians abathenga i-fuel because zidlula kuma-border yethu iyalikhiphile ngani. Kutho ukuthi into yonke ehambelana ne-food production, i-transport, ama-cost akhona, ngizabona ukuthi impuphu yethu lapho eZambia nxa ikhona kuthiwa ikhona i-$10, i-$4.50, ngaphi yabe i-$7. Ungazikhangele futhi lo gesi, i-gation eyomumbu ekuthelela ingqoloyi, amagesi yethu esiwabhadalayo thina ayabe ephezulu. Kutho ukuthi isinkwa sethu esisithengisa thina nge-$1.20 nge-loaf eZimbabwe, eSouth Africa sethu siyi-50-80 cents, eZambia sethu siyi-90 cents kube i-dollar.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungeleze notho njalo ngwenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions. Ubexoxa noNtungameli Nkomo owe-Studio 7.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukela ngenyanga ezayo ikaNhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
IZimbabwe leBotswana zilungiselela umhlangano wesine wokuhlaziya indaba ezimqoka zokudlelana phakathi kwamazwe omabili o-Binational Commission ozaqhutshelwa kweleBotswana ngeviki ezayo, lapho okukhangelelwe ukuphathwa kodaba lokusetshenziswa kwezithupha ukuchapha omngcele kulokusebenzisa ama-passport. Intethela izindaba e-Studio 7 umqondisi eDube osipha lolu daba eseGaborone kweleBotswana.
Ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leBotswana buyabuqina lokhe kwangena embusweni umongameli uMokgweetsi Masisi esihlalweni ngomnyaka ka-2019. Kwakungela kuzwana ikakhulu phakathi kwenkokheli yasembusweni ngaphambili kukaMasisi lomongameli Emmerson Mnangagwa kuseselwa bomnumzana Robert Mugabe lo Ian Khama. Kodwa khathesi uMasisi lomnangagwa bakhanya sibe ngamathe lolimi ubudlelwano busiya buqina. Umhlangano we-Binational Commission ozathatha iviki lonke edolobheni leMount kweleBotswana ngeviki ezayo utshengisa ina kobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Ngaphambi komhlangano lo Mnangagwa othumele inhloli yakhe usiphatha amandla kuofisi ebona ngendaba zikamongameli uDokotela Simbarashe Mumbengegwi uzahlangana loMasisi. UMasisi utshele uMbengegwi ukuthi eleBotswana lisuke lilahlele eZimbabwe njalo lizaqhubeka lwelo kwesula kwezijeziso zenotho ezetheswa amanye amalunga kahulumende kaMnangagwa ngamazwe angentshonalanga. Ocubungulezo umnotho umzana Andreas Sibanda uthi uqathekile ukuthi amazwe omabili akhulume kakhulu ngendlela angathuthukisa ezamabhizimusi lokungena kalula kwempahla phakathi kwamazwe lawa.
Singakhangela kathesi i-Africa yonke jikelele ikhuluma nge-Africa Free Continental Trade. Manje thina singomakhelwane sakhiseni. Nxa sisehluleka ukuthi sithengiselane osikwanise ukuthengisa kungela okusihluphayo phakathi kwamabizwe amabili.
Inhlanganiso encedisa ukuthuthukisa ezamabhizinisi ezimtrade izakhokhela iqula lamankampani azabukisa kumpikiso ozagijima nxele kulo mhlangano we-Binational Commission. Omunye onxuse kulo mhlangano njalo emela iZimbabwe Community kweleBotswana umzana Sifas Chuma uthi kumele kukhulunywe ngendaba yokufaka umncelo odwa phakathi kwamazwe omabili oyi-one stop border.
Kwenza kube ne-smooth traveling of impahla labantu and all these things. I think kuyadingakala lokho.
Uchuma uthi uqathele ukuthi ukhanyelwe emuva babone ukuthi sokuhanjwa isibanga esingakanani lokhe kwabanjwa i-Binational Commission yokuqala eminyakeni emine edluleyo. Kodwa abacumula ezombusazwe abafana lomnumzana Efidlela Ncube bathi ubudlelwano phakathi kukaMnangagwa loMasisi kumele buqale ukuletha inzuzo ebantwini mahlayana.
Abantu beZimbabwe bekhangelela ukuthi ubudlelwane lobo ngalesi sikhathi bube sebuthele izithelo ezinkulu.
Uncube njalo uthi kumele kukhulunyiswane kukhuzwane uma kukhona ungahambi kuhle kwelinye ilizwe okufana lokwephulwa kwelungelo loluntu. Ocubungula ezombusazwe kweleBotswana ezimele umnumzana Mulimi Isaac laye uthi uqakathekile ukuthi imizamo yabomongameli ilethe inzuzo kuZulu jikelele.
We appreciate the close bilateral relations.
Siyabonga okwenziwa ngumongameli kodwa akube lezithelo kuZulu njalo kulodaba lokusebenzisa izithupha ukuchapha umngcele. Lolu daba lukhangelelwe ngabaningi.
imizamo ukuthi uqalwe masinya ukusetshenziswa isithupha ukuchapha imincele yachana le migoqo onyakenye ngesikhathi idalelwe eParliament kweleBotswana liphikisa umbono wabomongameli bobabili besithi kungadala ugcwala kwabeZimbabwe kwelelo lizwe. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Ichi waza Friday my darling. Waza Friday.
Ngutshelo waza Friday liviki sihamba leqembu lomdumo wehip hop elizivisa ngokuthi Proudly Ndebele Children leliqembu licula likwele South Africa. Nanga umkhokheli walo ubheka uthando siwela exoxa loNtungameli Nkomo we Studio 7.
Oh yeah. Bakula bemishala babantu.
Zalibonani balaleli emsakazweni iStudio 7. Lo obingelelayo ngubheka uthando siwela ijaha lePNC Proudly Ndebele Children maseliphelele okuliqembu elisungulwe ngamajaha amabili uJustice Ndebele odabuka kosigola esigabeni saseNtshamati lo bheka uthando siwela odabuka enkayi esigabeni sakomkhubo wonkone ngaphansi kwenduna uSikhobokho. Iqembu leli siliqale ngomnyaka ka-2021 ngoSeptemba lapho esiqale khona ngokurekhoda ingoma eyodwa ebilesihloko esithi Ona Lerona. Sazoqhubeka ngo-2022 sarekhoda ingoma ezimbili ebikhona ethi Amagwala neyinye ethi Dear Mama. 2023 sirekhodile njalo futhi ezimbili ebisithi Bagula Befihla neyinye ebisithi Uyisiba.
Bengihamba emnyameni ngingaboni ukukhanya.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Abalesifiso sokuthola ingoma zethu ziyatholakala kuwo wonke ama-digital platforms afana nabo YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, ngithi kubala nje wona la amalutshwane agoqela bo-Amazon. Enkundleni zokuxhumana siyatholakala ku-Facebook naku-Instagram nakubo-TikTok nge-Proudly Ndebele Children PNC. Inombolo esizisebenzisa kuWhatsApp ngezasezim zithi zona +26 3 7 1 4 6 5 4 1 3 3. Then ezocingo ma ufuna ukufona zithi zona +27 7 8 9 5 0 0 3 0 8. Ezinye zakhona zithi zona +27 6 0 1 3 9 3 4 8 3.
Abalandeli ubachiyela waphamaso
kulabo abanelisayo ukuthi bahambe bayobheka ingoma zethu kuma-digital platforms bafike bastreame badownload lapho kuvuma khona. Siyathembisa futhi njalo kulonyaka ka-2024 ukuthi khona imisebenzi elandelayo. Sizaqala ngomusic video wengoma esikhiphe ngonyaka ka-2023 ngo-December ethi Uyisibane. Sesizolandela futhi njalo nge-EP elilesihloko esithi Impi Yomndeni okuyilo esisebenza kulo njengamanje elizophuma phakathi kwalonyaka
ka-2024. Echalmana ikinsimbi engagobi inakina mtana mama wangitshela wathi mase. sebusa uyakhulu mnyama noma kunjime empilweni kasi mtshonala sithe bathi umntango udala ume njalo kumnandi kuvela emthulukweni phela wena ubekezela sekuseduze empumelelweni sekusele kancane nje phela ukukhuleke thina sihambile amakwela thina sihambile amakwela phela sihambile amakwela.
Lo ube ngu Bhekuthando Siwela okhokhela iqembu le-PNC ekuxoxa loNtungameli Nkomo owe-Studio 7. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk olulandelayo lapho siqhubekela phambili sikhangela udaba lwe-CCC kanye lokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa kusasa. Singakehlukani izihlobo sikhangele ebesikhokhela. Umnumzana Nelson Chamisa namhlanje ubethakazelela iminyaka engu-46 ezelwe ethembisa ukuthi uzaphenduka kwezombusaze. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethula namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.